Plotty in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukuere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU-PF iri kuti zvose izvi ndezvemugotsi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anoti panyaya inotevera.
Wapinda here mukomana? Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vaChamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaroda kuchiita, hatiteheri sadza mutekweka. Haungatori 12 masits anofanira kukondestwa. Mnangagwa neZANU-PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt, wopinza ana mutuli vasina kukondestwa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane nere?
Vashorawo kutariswa kwavaSevia Kasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Enhengazi Zadei Kasukuere akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maichota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 Kasukuere. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU-PF hatina chokuita nezvese uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari under donho rejudiciary. Judiciary iri independent, zvese iri independent.
VaChamisa vati kune vakuru vemuZANU-PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavaMnangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU-PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marosa akangofa mapotozo izvozvo. Kana vashandi vacho havabati kuzvakanaka nezvikoro zvadhura. Echambisa vapinda zvikaedirwa shuga.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera, vanozivikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tingokurudzira munhu wese kuti ngaende kunonovhotera pana President Advocate Jason Chamisa. Tibvise nhubu idzi navadada idzi mbavha mondi dzatatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai, uko kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo, kunyange nyika yakatemerwa zvirango, vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries, and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungston Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachizvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindira zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuwere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuwere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuwere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuwere.
Vangatozuza izvozvo kuvana vari kukreshi havangakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo. Zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yehuori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro kusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavanotonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachena chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
azvigone hadyo havasidare pachavo nyaya isati yatera matika kwira rimwe dare repamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvumwa usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa, hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa. Dai vari vamwe vambomirira ngavapavire ngoma usiku hurefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho. Tasvika hedu kwamvura yacheka makumbo. Kumberi uku kune nyaya, saka kumagumo kune nyaya, saka tichiri tese hatisati taneta hedu.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vasevia kasukwere vachitaura vari parunare kusouth africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo, nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchiita manifesto lonchi yedu kuparura gwaro rezvemisikidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka lonch iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Mamembers of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa, uyezve totovainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika kuti inenge uchifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurirega.
Ya, ZANU-PF havana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inoyi. Ndofunga mukati kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukati migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chisa chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachiburitsa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavachanyepa futi chii? Saka havana chimwe chekunyepa. Ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro riri reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu tikuti izvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe, nekuti totarisa kuti tii kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tikutarisa zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanevebva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya yekuti izvo majeki neyuka nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa malonzi nemagrants, uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira. ma interest free loans. Saya tuti pachungu, tiku formalize the informal sector. Tika formalize the informal sector, mchana kuti tech base inenge yakura. Tech base ikakura, mnika yane mari kuyo ugadiza migwagwa, ikutenga magate, ikuta development mnika.
Mutawariri wavamonzura wa Lloyd Damba, vari parunare muarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvota musarudzo ye referendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zve musarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Urototi tinokutambira nemufaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudza kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe maprograms anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe, tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books. We tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsireo vana kuintegrate culture of the reading culture nekungosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi. And next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzatisina kunyanya takabata, tinosanganisira kumatebelelands, Midlands province nekumasvingo. Asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana painewo vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndovo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda. Saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro chete, tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha. Mabhuku akaita semadictionaries, manovels, machildren's books ese akadaro iwayo, uye nemamwe mabooks emalevels akasiyana-siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinotinetsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uku nemitemo yakawanda-wanda.
Isusu kubva takatanga taingowa na atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura kura nyaya dzemajuti taingorequestawo marebates tichingopiwa saka hatingati tine dambudziko rakanyanya nenyaya nehurumende nenyaya idzodzo nokuti I mean we've been doing this for a long time now and I would say hatina kunge tanyanya zviri kusangana nedambudziko rakanyanya
zvikoro zvamuri kupa izvi zviri kutambirawo sei mabhuku amakambopa vari kutiwo kudi
tapa zvikoro zvakawandisa zvekuti vakavamukaenda pafacebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust Zimbabwe Youth Development Foundation Trust munoona kuti we have been all over the place tasvika kuzvikoro zvakawandisa and ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira malibrary kana vaine library because library inofanirwa kuita mabhuku and mabhuku curriculum based books and other relevant books futi because mulibrary munhu akapinda mulibrary ngaaone zvese zvese mulibrary zvinobatsira hazvisi nyaya yekungoti tinofokasa nemanew ventures nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuzimbabwe chete asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant maschools ari kufara chaizvo haavese maschools ese atakaenda vanhu vanofara nerubatsiro rwatinovapa
mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo zvinofamba sei munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa
so isusu right now tinongodzila nemostly maprimary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chiri ana kwachirumhanzu iyoyo tinongoshandawo nemapartners edu tinongoidentify exceptional but less privileged children saka ivavo toedza kuvabatsira to the best of our abilities hatingakwanisa hedu kubatsira munhu wese asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndo zvatinoita saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera vamwewo tinoita kuidentify eschool tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro totopiwa list tototanga kushanda navo
aiwa tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinotenda chaizvo maita basa uye tinokutenda nebasa guru ramunoita
aiwa tinotenda manga makateerera kuna advocate James Bayanai aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya
iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa natanonoka wande
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
aniro akanaka vatereri ndini tanonoka wande nechirongwa chedu chezvechitendero vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidyo rezvepabonde naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu ngatinzwei kubva kumuteereri wedu wekutanga munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu
panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza ya iyoyoiyo bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura ukaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza mukadzi haachafari mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza murume wake haachafari saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake nekuti ndiye unomufadza haagoni kuzvifadza then even womukadziwo futi anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake nekuti murume wake haagoni kuzvifadza bhaibhiri harina kunyarara rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake kwete kuchidhori
Chino chenda zvikuru ngati chinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini vatononoka wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti Bhaibheri riri silent panyaya yezvemasturbation nokushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza vanogoti riri silent pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsounzwa because masots ose eupombwe nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri silent vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngati chinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko mufundisi moyo?
Ndatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vadzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni, zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vaakungohonwa kuvata mukati medzimba. Foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo. Vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apesire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Kwoitawo varumevo vari kuvanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopesira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemuchato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwo uri kure wochifara uri kwauri ukoko vopesera vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagariro avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Capes United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2 Germany 1, Switzerland 0 New Zealand 0, Norway 6 Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera. varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia Kasukuwere voshora vamunangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka-30 kuNtulikazi 2023 mo-Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ekankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF namhla bahambe emhlanganweni webandla leZANU-PF enkayi, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa othembise abantu izulu lomhlaba engabiselwa esikhundleni sikamongameli mhlaka-23 Ncwabakazi. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Bebethabela bekhitha njalo besidla ezivele emlonyeni emhlanganweni webandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Mnangagwa wabekhatshwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, amalunga eZANU-PF alezikhundla amaTheveland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi. Unike izikolo ezintathu ama-computers okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Ngifuna ngithi mina kunkosi ezahambayo, unkosi umzelikazi nenkosi uNobhengulu. Khangela abantwana bakho.
Uthele Zimbabwe lizaqhubeka phambili ngentuthuko lanxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe wagebha idamu elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi eMathelen North lakobulawayo eleGwayi Changani Dam kunye lokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7-8. Ngakho-ke amagesi ngasahluphi
amagetsi kathesi amagetsi sekona abanye bangakangele nyama badayokhuma ukuthi inyama iseyimoto utshela amanga kathesi amagetsi sekona inyama engabona umbize umtshengise ukuthi kudala bona
ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo, umgcinihlalo webandla leZANU-PF esebenza eMathelen North, uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kaMnangagwa.
Siyakuthembisa siyimathi North ukuthi wasukumisa ijamu esalesedlula amadoda lamadoda since 1912. Amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka, siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangangomgwaqo wenkayi bulawa iroad osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka leminyaka wona uqathe kangaka. Kudaba lufuna umnumzana Nelson Chamisa ubesenkundleni yerudaka stadium emarondera labatshela abantu ukuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
We are the answers to the problems of this nation.
Yes.
We are the solution to our challenges.
Yes.
We are that response.
osekelwe ngumkakhe unkosikazi Sithokozile Chamisa ocela abantu ukuba bavotele uChamisa.
Chamisa hoye! Shanduka Zimbabwe! Shanduka Zimbabwe! Shanduka Zimbabwe! Makati yenyu mure marontera.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancindisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe isikhathi sokuvala kwe-nomination calls sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela nationally, siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikaMthwakazi abafika i-72 ebulilima eMangwe koBulawayo bangu-18 naseMath North. So ke siyalicela ke Mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCourty Park ke ngolwesithathu. Ngimana Studio 7 ngisenkayi igama namu Ezra Chisa Sibanda.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumanyano we-ECOWAS bathe gwaqa kwele Nigeria lapho bakhulumisana khona ngokuthuthunwa kombuso libutho kwele Niger. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Russia lihlasele esigabeni sesumi kwele-Ukraine emadabuka kusana namuhla, njalo ele-Russia lithi ele-Ukraine lizame ukuhlasela ibutho lalo e-Crimea ngama-drones afika amachumi amabili lanhlanu 25. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe samaNdebele. Ye baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Siyabonga mhlonipha, ninjani lina?
Hayi, siphilile kakhulu. Ye so sokulungiselelwa-ke imzilikazi day, akusitshela ukuthi amalungiselelo ami ngani?
Abantu bonke mpela lala eGoli siyalungisa, siyaqoqana. Kuyayiwa 9 September sikoBulawayo. Kunamakhosi avele esikhukhuni la eSouth Africa abafuna babe nathi. Bayathembisa amabutho akwaZulu ukuthi labo bazahaya ama-iquantum mhlawumbe ezimbili labo babe khona. Kodwa-ke hhayi, indlela zonke zikhomba koBulawayo mhlaka 9 September. Siyakhuthaza abantu indawona zonke ukuthi mpela sihlangane sithi wall 9 AM amabutho abe sevela amatha bese siyakhona emhlahlandleni.
Ye, singathi lo nyaka abantu libathembisane.
Lo nyaka ngihlonishwa into mpela enkulu ukuthi sibonise ukuthi isizwe sikamzilikazi siqhele kangakanani. Sifuna abeSuthu, sifuna amaZulu, sifuna amaPedi abe khona, sifuna amaVenda abe khona, sifuna amaTonga abe khona, sifuna amaKhalanga abe khona, sifuna ingungu yesiKhalangeni lana ekhala ithi gwi 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 gwi, siyayifuna emhlahlandleni. Sibonise ukuthi isizwe sikamthwakazi sibunjwe mpela ngezizwe ezingu-13, akusosi ngoni kuphela. Abembembesi amaXhosa nawo siwamemile, sifuna ubuzwe bethu njenge Rainbow Nation buphelele bonakale lonyaka emhlatande.
Singathi kuqhatheke kangalani ukwenzakala konoko.
Lokho isiko lethu, ibuntu bethu, sikhumbula inkosi uMzilikazi Mhlonishwa eyenza isimanga yahlanganisa izizwe eziningi yazenza zaba isizwe esisodwa. Okubonisa ukuthi abantu bangaphila ndawonye ngokuthula nawuhloniphana loba bekhuluma indimi ezehlukeneyo. Ukuthi ukwehlukana akutho ukutha, kodwa ukwehlukana ngendimi ungalibumbanisa libukeke libe bahle. Njengoba ngisho nje kuyinto esizigqaja ngayo ukuthi siyisizwe esisodwa esibunjwe ngenhlanga ezingu-13.
Ye, abanye abantu babuza ukuthi lokho okuvunulwayo okwesintu bakudinga ngapha abantu, babuza sibili.
Imvunulo Mhlonishwa iyatholakala esidoli siqala ukuba khona, kodwa abayifunayo bayasithinta ngapha eGoli siyabaphathela. Okunye phela bakuthiwa abantu abesudu bathi hayi thina senisivunula isisinguni, sithi kubo ha-a lingafaki nje isinguni, gqokani lokho lani okungokwenu ngokomdabu. Yikho imvunulo umthwalizwa hayi okwamanje satholakala kakhulu eGoli. Umuntu angalayezela siyamphathela, kodwa isidoli sebeqala ukuba la ikakhulu umqhele. Abafana siyafuna mpela babe nemiqhele indawana yonke, kodwa-ke kuza kuya kukhulakhula sikwenze kube neshopu kobulawa yedayisa imvunulo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonwell Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, khuluma lathi ekhona ngale kwele South Africa. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga Thembu, ngibonga
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu uSilontukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngake sizweni ngelizwi esiyakwabelana lona namhlanje silithola encwadini kaLuka chapter 13 iverse 6 lo 7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane ujalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangelelwe ukuthi abe njani, uthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe sivandeni, kumbe labo uhlanyelwa khona izihlahla, ungaba yi-orchard kumbe ungaba kungaphi nje labo lesihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithize. Besikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini, abantu nxa behleli, abazali labantwana. Nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela, kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangelwe ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi kwemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho kumele bakwenze, bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona, uze bezihaya ngezangelo lezitemo zabakubo, kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni usiya emphakathini nxa bengabasebenza lasemsebenzini kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe ngabantu abanjalo bayazenzisa nje benze izinto ezingelangqondo ezingabukekiyo ezingakhwabithekiyo. Abanye lenhlamba idlalela endebeni zabo kabazili ukudelela bedelela abazali bedelela lomphakathi badelela loNkulunkulu uqobo. Yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo, kambe ngabantu abanjani bona labo? Nxa sifuna izinto ezinhle kubo ngasizitholi yini ukuba baphambanise umhlaba? Ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumana ngasithelo kuwo. Izithelo izinto ezinhle, isithelo lalo ibala liyatsho into ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi. Baningi abantwana abayizithelo ezimbi kubengenziwa ngabazali, abanye bezenzisa nje. Abantwana siyakhuthaza ukubana kababe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini. Asikhulekeni baba Thixo, sicela ukubana izithelo zabantu bethu babe izithelo ezihloniphayo, zona labazali baze bahloniphe lawe lomphakathi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lokusasa sikisizwe kwamanje ezabatsha. Kwezabatsha namhla sixoxa loThandi osebenza kwele South Africa. Thandi, siyawamukela kuhlelo, kunjani mama?
Baba Jumo kwele South Africa, si right nje sihlezi kodwa akukho right, impilo yakho inzima.
Akusebenzekile.
Kuyasebenzeka, dube khona lokhu nje abantu abaningi bayakhitshwa emsebenzini, ndisemsebenzini sokufuneka amaphepha esikhathi esiningi uma udinga umsebenzi, njengathi uma singala maphepha sokuyahluka.
So wena kodumi njani kolapho ngamaphepha?
Mina ngiyakutshela baba Duba, ngilalutho nje ngabe lela kumsebenzi wakhona ngiyawuqala 2020 ndoko ngisebenza khona emakhishini.
Ye, so kunjani usebenza emakhishini?
Kuyasebenzeka Duba, kodwa imali yakhona ayikho, ayingezelelwa. Angikungitshela amanga baba Duba.
Akusitshele sithi nxa liphuma lisiyatshona, uyabe usenzani vele emakhishini khona?
Ngiyabe ngithi azinathi umsebenzi wami unzima, ma ungalasindi ngiyaklina kulezi nto lezi zabalungu ezilumayo, anti uyazibona lezi zinto ezilumayo. Mina sengijayele ngiklina nje ngihlala lazo, eyi-one yakhona vele singijayele singazi, khona kunzima kakhulu baba Dube, ma ungalasindi emakhitchini, umsebenzi wasemakhitchini ayokulumeli.
So singathi-ke uyaklina, okunye wenzani? Usichasele nje, ujule kancane.
Mina just umsebenzi wami ngokuklina nje ngokufida izinye izinto zisamlungu kuseni ma ngingena, ngoba ngimthole sehambile, kumele ngikline ngisifide ngivone ukuthi yonke into everything right.
So kodwa singathi amasenti kumbi njani kodwa?
Hayi, amasenti Dube ngizwa ngikhala nje, amasenti awekho baba Dube, singikhuluma amanga.
Ye, manje uzayenzani njengoba kukhanya kuhlupha kangaka?
Baba Dube kunzima, ayikho into ngayiyenza ngoba sembambelele khona ukuthi angeke ngize ngi-chance amasenti akule, ngizothola lapho kunzima khona, abazofuna izincwadi, mina njengokuba ngingala zincwadi ngihlezi lapha kule South Africa, ngihlezi ngikungeza emthethweni.
Ye, kodwa ubona zani uzahlala kuze kuthini? Awufisi ukubuyela ekhaya?
Ngiyasisa baba Dube ukuthi ma kungashintsha ekhaya ilizwe lingabe right Dube, akusekho umuntu ofisa ukuhlala lapha, akusekho Dube, especially amarenti asibulala kakhulu baba Dube, akusekho umuntu ofuna ukuhlala kule indawo.
Yes, siyawuzwa kakhulu Thandi. Phosa elokugcina khona.
Ya, mina Dube into engayitshela uhulumende wethu ukuthi mani uyasintshela njenge-youth esezimfaka ukuthi kube khona lokhana into yenza ilizwe litshintshe baba Dube, into yokuqala sibe le mali yethu. Hayi kungukuthi ma sisekhaya sisebenzisa imali yamanye amazwe, kubuhlungu kakhulu lokudula.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxalo Thandi ukhona ngale ke kule South Africa. Sibonge kakhulu Thandi, ungadini lokusasa ma.
Okay, nami ngiyabonga baba Dube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. wezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo ezikhombisa phezu kwengalani yemiklomelo iqembu le-Islanders. Intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Islanders litshayele ngezi Platinum Stars nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-Baobab namhla emini, ohlohlele iqembu le-Bosso ngoli-North Chikuwa, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-Islanders selile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37, yikanti elenkezi lona kuyilo elihlezi endaweni yesibili engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Simbabwe ngase-Bata, iqembu le-Dynamos litshayele yada nge-5-1 ngase-Papa Fields, iqembu le-Triangle linqotshwe nge-2-0 le-Green Fuel ngase-Kipo, kuthe le-Rentals linqobele Capes United nge-2-1 ngasemandava. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owadlalela iqembu leBulawayo Wanderers uBishop Moyo uzitshaya isifuba ngamadodana akhe alandele enyaweni lwakhe, agcina esedlalela amaqembu amakhulu kweleZimbabwe. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Bishop Moyo ukhulele enjube koBulawayo lapho adlala khona ibhola labadlali abaludumo babalisa uRaman Gumbo loRichard Ndlovu. Ufunde eMchede kanye leMpophoma lapho adlale khona labanye abadlali abaludumo abagoqela uAlexander Maseko.
Ngiqedile lapho esikoleni ngadlalela iBulawayo Wanderers, dlala kwamaplane yathi uyaphila uhlala eMpophoma East duze lami. The other people dlala kwiBora yiMajuda laboCharles Wadau, Eddie Zimunya, the captain on the late Noel Nyoni, Labo Roni Maseko, Stanford Ntini, Elvis Chiweshe, Labo Nasilalela, Big Bora. I remember saying and send retirement, Hamba Labo James Banda, some tatas, such like City Zupo, ZOC, Labo Paraloe, Wange, Lazarus Mambopo, Yakumla Sam Tate Wange, Viezo Lala, Batala One Game of Lanka, Nago Senior Team, Lala Ukla Kunufanadwa. We had a lot of former good players who play under us, namely the Munsem brothers of Victor or Peter Munsem. We formed a bursite, Lalipori Shaka Cool, Lalibuwa, Zimbabwe. Oh, it's with Nazla, Matima Jong Island. Ah, Babi Collis, and no matter what we choke on in football, Vele, I want to put on a potla.
Umoyo nguyise kaThabani wadlalela amaqembu abalisa ele-Highlanders kanye lele-Haumine kanye lamawele u-Elvis loKelvin, bona abadlalela iqembu le-Dynamos. Uthi laye ebutsheni bakhe wasala kancane ukuba adlalele iqembu le-Dimbare.
There's a time ukuthi ngahamba ngahlala eHarare sezama-courses, adlalele enye ithimu okuthiwa i-Airport eku-Division 1. At that time I used to practice le-Dynamo. I-Dynamos usadlala sibule Joshua. At one stage ngadlala ezengeza 3 and 4. They really wanted me to play for Dynamos, kuyikuthi nje ngaleso sikhathi ngasizuza umsebenzi kwa-TV seze naye. Then I'm a QM lapel player. I die. You're not going back. I really wanted to play for the Dynamos. But I just got one alarm. Ah, I'm going to go to the Dynamos. I'm going to practice the Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. I could play for Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. Because I'm going to go to the Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. I'm going to go to the
Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. I'm going to go to the Dynamos. Dynamos yena ngazange ayenelise ukulidlalela.
I'm happy ukuthi abafana badlala iDynamos today, but they are left footers like me and they play very well. I like the boys. I know they've played for FC Platinum for 7 years. Wakupo Chipa omnye wa Zambia, uKevin. Well, kanye abantwana bafuza ubapha ngakubuye ngalolo hlozi. Ibhora vele is in my blood. Ngiyathanda ibhora, ngiyathanda kakhulu ngenhliziyo yami kakhulu.
Umoyo uthi umehluko okhona ebholeni lakulezi insuku lelakudala yikuba kulezi insuku akusela abagadli ababukhali.
Ibhora lakudala lalikholisisa kulelakathesi. Mina kufaka ngale ndlela, there's too much passing ku-18 area. Thina kusafika ku-20 meters, sasitshaya amashota, sasitshaya sibula amashota ayingena. I think if we can improve on that, there's too much passing in that box. I remember a commentator here, Zambia ICT, in the box, you open fire. I think if we can improve of that, our football will go a long way.
Ngesikhathi esadlala umoyo ube ngumgadli, kodwa uthi ubesenelisa lokudlala lasemuva njengalokho usenza amadodana akhe angamawele u-Elvis loKelvin ngesikhathi besakhula, ikanti uThabani yena ube ngumgadli odlale waze wadlala laselizweni laseCyprus. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salibonan Mahlabe Zulu, yokhulumayo ngoBlack Tibos, eyomfana ophuma phansi elwagwele okonjobe lesigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje, kodwa elokuzalwa ngeprosper mti ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi kimi hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo kule ngoma ngisebenzisane no DJ Sly we True Tune Records isebenzisane no Kreshi D kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi kona uma platforms nali page le Facebook Black Tivos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha e South Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe kumanje ngisabhizi ngelinye i track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa so likhona lelinye track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculi abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko abanye abantu sebelilahla isiko abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number ethi plus 27717816308 plus 27717816308 ngiyabonga balaleli.
Lokhe nguprospantini sikufisela inhlanhla jakale ekhaya singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ikhankasela ukhetho olukhulu olozayo umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguzulu lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje wolivalelisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.